kusha varumewe chinhu zvinganake. Ngatimbenda iwo kumusha varumewe chinhu zvinganake. Takanganwa midzimu yedu here? Takanganwa midzimu yedu here? Takanganwa midzimu yedu here? Takanganwa midzimu yedu here? Ngatimenda iwo kumusha varumewe chinhu zvinganake. Ngatimenda iwo kumusha varumewe chinhu zvinganake. Takanganwa midzimu yedu here? Takanganwa midzimu yedu here? Takanganwa midzimu yedu here? Takanganwa midzimu yedu here?
Takanganwa midzimu.